kutanga ndorino nane zvekutenga nekutengesera namunyika rizim trade riri kutungamira vemabhizinesi vemunyika kubotswana rinoti ongororo yarakaita muna 2018 yakaburitsa pachena kuti mubotswana mune mikana yakawanda kune makambani anoita zvokuvaka chikafu chakagadzirwa kare kana kuti maprocessed foods zvemigodhi zvekurima nezvimwe chipangama zano musangano rezim trade muzvarinozipo mapana vanoti kushambadzira zvinhu pamutsika mukuru wakadai unosimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nekuwana mari yekunze inodiwa zvakanyanya munyika.
Chipangano rezim trade nevimbo yakakurisa kuti kuuya kwedu kuglobal expo Botswana kuchaita kuti huwandu hwezvinhu zvatinotengesera Botswana hukwire. Muna 2017 Zimbabwe yakatengesera Botswana zvakasvika kumamiriyoni gumi nemanomwe emadhora ekuamerica ndokukwira kusvika kumamiriyoni makumi mana nematanhatu emadhora ekuamerica muna 2019.
Muzvare Mapala vakurudzira makambani emunyika kuti atorewo mukana wechibvumirano chakaitwa pakati penyika mbiri idzi muna 1988 cheZimbabwe Botswana Bilateral Trade Agreement. Chibvumirano ichi chinobvisa mimwe mitero uye kupa kuti kutengeserana pakati penyika mbiri idzi kuve nyore zvikuru pane zvigadzirwa zvirimwa nezvimwe.
Izvo zvinotiratidza kuti zvigadzirwa zvekuZimbabwe zvinodiwa kwazvo muBotswana sezvo vanhu vanga vachitaura nesu paungano rino varatidza kuzvifarira. Izvo zvinoratidza kuti musika uchiripo muno.
Panyaya dzekutengeserana muAfrica, Botswana iri pachidanho chichina mumashure neSouth Africa, Zambia neMozambique. Zimbabwe neBotswana inhengo dzeSouthern African Development Community kana kuti SADC necommon market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA zvinopiwa kuti kutengeserana kuve nyore. Hamai Sibusisiwe Chitewe wekambani yeDutch Food Enterprise inogadzira jamu ichiwanikwa muguta reBulawayo vaudza Studio 7 kuti vari kuona chiedza kunyange karike kutanga kupinda muchirongwa ichi.
Isusu kuuya kwedu panapa is our first time kuya pano. Takatarisira kuwana maexport market. Kuuya kwedu panapa tafacilitatwa neprogramu yezim trade, inova iyo inokurudzira kukura kwemaexports muZimbabwe. Saka takatarisira kuwana mamarkets edu kunoku kuBotswana. Tine zvataona so far nekuona kuti hai mamarkets tavawana.
Mumwe muzvina business anogadzira zvigadzirwa zvematehwe uyo ari kuratidzira pagu ngano iri vaThompson Chinyengetere vanoti vaona kuti vane mukana wakakurisa sezvo vanhu venyika iyi vasingadi kutamba nematehwe kunyange zvo Botswana iyi nemombe dzakawandisa.
Muno muBotswana hamuna tamani inoita zvematehwe, inogadzira bhutsu kana majaketi kana inogadzira zvinhu zvematehwe maleather products kuti vaiti kuti vanoprofesa vacho leather vaiti vawane maketi. Kambani ikagadzira ikawanisa mukana wokuti munhu anokwanisa kugadzira leather yacho wanazve kambani yaanenge achipa kana kuti iri kambani yake inenge ichisona maleda zvinenge zvine mukana kuti
nyanzvi munyatso dzemabhizinesi uye vachishanda vakazvimirira muguta rekhabhoroni muBotswana vaubet mutoko vanoti urongwa uhu unokwanisa kuvhurira vana muzvina bhizinesi ava mikana mikuru kwazvo sezvo gungano iri richikwezva vanhu vazhinji kubva kumativi mana enyika.
Zvaitwa neZim Trade izvi zvichavhura masuo ekuti makambani 30 eZimbabwe aya aonekwe nemacustomer akasiyana siyana uye aonekwewo nevamwe vana muzvina bhizimisi vanobva kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwekuti kana Botswana yaita global expo iyoyo kureva kuti kune vamwe vanobvawo kunyika dzakasiyana siyana vanenge varipo vachiratidzirawo zvavanenge vachitengesa uye zvinogona kuti zvikonzere kuti vanhu vakawanda vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vaone umhizha hune vana veZimbabwe. Saka chinhu chakanaka ichi chakakosha chaitwa chichaita kuti Zimbabwe isimukire uye vana muzvina bhizinesi veZimbabwe vasimukire.
Botswana Investment and Trade Center kana kuti BITC inotungamira urongwa hwekutengeserana uhu inokwezva vemabhizinesi kubva kunyika dzepasi rino. Urongwa uhu hwakaparurwa muna 2006. Urongwa hwegore rino ndehwemakore gumi nematanhatu kana kuti 16th edition uye uri kuitwa pasi pedingidira rakanangana nekushandisa umhizha neumhetura kumukutengeswa kwezvinhu kuti ramangwana rive rakajeka kana kuti reimagining our economy for a better future tomorrow through digitalization and application of robust export-led strategies. Ndakamirira Studio 7 muKhabhoroni, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.